vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare, munyori muZCC Reverend Dr. Kenneth Matata vati semakereke vari kukurudzira vamunangagwa kuti vaite nhaurirano neMGC Alliance. Vamatata vati zvakabuda musarudzo zvinoratidza kuti vatungamiriri vaviri ava vane vatsigiri vakaenzana munyika.
Tikunyorera kuZANUPF tichivakurudzira zvikuru kuti vavake nzira yekuti vangasangana sei nezvikuru kuti vataurirane neMGC Alliance, nokuti mapoka ari maviri achagoni kuti umwe nomwe afunge kuti zvinoitwa neumwe hazvichina basa, because taona kuti kuvhota kwakaita vanhu pavakavhotera president they are almost sharing, vari vaviri population yemuno muZimbabwe. Kana zviri izvo hazvigoni kuti vati umwe ungashanda umwe hasipo.
ZCC yatova iri kukurudzira MGC Alliance kuti kana ine zvinyunyuto ishandise matare edzimhosva. ZCC yatova kana MGC Alliance isingavimbi nematare, yakasununguka kutaura nevamakereke kuitira kuti zvakabuda musarudzo zvigadzirwe.
Chimwe chatanyorera ndechekuti ivo veMGC tinonzwisisa zvikuru kugunununa kwavo, asi tinovakurudzira kuti kana zvichibvira ngavashandise makots kuti vagadzirise nyaya yavo. Patinoziva kuti vanotaurawo pamusoro penyaya yekuti dzimwe nguva makots haagoni kuvabatsira, matare edzimhosva haagoni kuvabatsira panyaya yavo. Tiri kuti isusu semakereke tazvipa kuti kana vachida kuti tivabatsire tigadzire imwe mikana yekuti vafambise nyaya yavo. Tiri kukurudzira kuti vauye tibatsirane navo.
ZCC yatiwo zvakakosha kuti vanosonishanisa vacherechedzwe sezvo vaine vatsigiri vakawanda.
Chimwe chatiri kukurudzira ndechekuti kana zvichibvira, hurumende yedu itsva ngaiise mubumbiro remutemo kuti mutungamiri webato reMGC Alliance, kana kuti yatingati main opposition, ave nerecognition iri muconstitution inoita kuti zvisangoita sokuti chinhu chisina maturo, nenyaya yekuti tinoziva kuti ana vanhu vakawanda vanovatevera. Saka iyoyo recognition tiri kuikumbira zvikuru kuhurumende itsva iri kuitwai.
ZCC yakurudzirwa kuti nyika dzekunze dzione kuti dzingatyidzana sei neZimbabwe dzisingatarisi zvakabuda musarudzo. ZCC inotiwo kusatyidzana nedzimwe nyika kwakanyanyobata ruzhinji rweZimbabwe, kwete vatungamiriri vehurumende. ZCC yatiwo panofanirwa kunyatsoongororwa kuti vanhu vakafa mukuratidzira vakafa sei. Vatiwo chavanoshuvira runyararo nekuchengetedzwa kweupenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.